Itaita ola hama zangu, tazoka, ndinomgamushira mchirongwa chedu cheve chidiki, uhlelo The Connection, lilami ndinemi, iniwenyu Mike Hove. Namhlanje, today is Tuesday, the 26th of March 2019, zulukandaba, I'm your host, Mike Hove. Once again, Zimbabwe Muhle, welcome. Munichirongwa chedu cheve chidiki, uhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, lilami uMike Hove. Namhlanje is Tuesday, the 26th of March, 2019. Welcome to our youth forum, Zimbabwe Studio 7's very own youth program that tackles anything and everything youth-related. Asinasi Muchirongwa, today on our program, we continue with our coverage on a cyclone that has, devastated the eastern region of Zimbabwe. Kuchimani mani uko, kuchipinge uko, kumanikaland. Zvinazvo nakumira zvakanaka. Tropical cyclone Idai akasvika akaita madiro aGeorgina. Akakanganisa upenyu wevanhu vakawanda uko kumanikaland. Tropical cyclone is the topic of tonight. We're talking about the after effects of tropical cyclone. The cyclone which hit Zimbabwean borders on the 15th of March 2019 has thus far, according to the Ministry of Information, Publicity and Broadcasting, taken 172 lives, 99 of which have been buried thus far, and 327 have been reported missing. However, on the other hand, organizations such as the United Nations have issued reports that are, of course, don't collaborate with what the government is saying, and thus far they are saying that a total of 259 have been dead thus far in Zimbabwe, and of course in Malawi 56. Nonetheless, as we speak, the United Nations reports that over 1.7 million people have been affected by Cyclone Idai. This is of course across three nations: Mozambique, Malawi, and of course nyika yedu yatofarira zvikuru, nyika yedu yeZimbabwe. So Zimbabwe, what's your take on tropical Cyclone Idai? Secondly, do you think the Zimbabwean government is doing everything in their power to assist the victims of tropical Cyclone Idai? Tell us what you think. +1202 619 2077. Zela umlai zelo ku WhatsApp. Unombolo ziti +1202 619 2. Zimbabwe Muhle. Na kanga ni sapo. Number yoku tufuendra mstudio is +1202 619 2077. That's the number to call in the studio. However, pa WhatsApp tiripo pa +1202 465 0318. Iripo ipapa pa zase apo kana mchituona pa Facebook. Tukte venyu na jukare pa masai sayi anoti 909 medium wave, short wave uye jet ripopa 4930 jalo gu 6065 and 15460 kilohertz. Aba fisu kusibugi elagu internet sikona on our three web pages: www.voashona.com, www.voandevelet.com, sikona jalo gu www.voazimbabwe.com. However, for our Facebook fanatics in Sandugu Shokti, we are broadcasting on our three Facebook pages. Sikona Emma Kasinet Amata to VOA Shona, Sikona Jalogu VOA Studio 7, Sikona Jalogu VOA Ndebele. So, abafisungena uhlelo. If you're on Facebook, please put your comments, put your numbers so that we can call you. Fagana mahats, share the program. Lingene lani uhlelo. Join us tonight, Zimbabwe Muhle. Once again, welcome. Ngalifisa ukuxoxisana nami, ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @BigMike3. That's my username. So Zimbabwe Muhle, pindai mchirongwa. Let's all join. And coming up next, we're giving you our social media stats. Check us out.
Hey ta, hola, ndeipiko, hamadzangu. If you are with us right now, you are tuned into The Connection. I'm your host, Mike Hove. Tanki, abontanga. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Now, all I ask is that you follow us on social media and join the conversation. Our Facebook pages are VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Or you can text us on WhatsApp. The number is +1 202 465 0318. To converse with me, follow me on Twitter and Instagram. The username is @BigMike3. BigMike3. Hey,
Nansi ngoma yeka DJ Skiva uti imali yekolo. Shout out to DJ Skiva for letting us use his song. And shilo ngati at Big Mike 3. That's my Twitter and Instagram handles. If you're looking to chat with me, go to Skona on our 3 Facebook pages. VOA Shona, VOA Ndebele Njalugu, VOA Studio 7. Ukutuona ujunzwato tanga kufaya. Kushona wanu. Arukutu kanda manaya na manamba. Mbona kukathiletu ele VOA Ndebele. Gulo umlumza na umlala zilaya. Usifagili nombolo zake. So we're looking forward uku kutisana. Earlier on, I mentioned ukuthi we have a big thing that has devastated abantu ngale eManikaland. Now, the tropical cyclone Idai got the devastated impilo zabantu abaningi. So far, uhulumende ushilo wathi, as we speak, abantu abayi 172 have passed on. But uphinde washo ukuthi 99 have been buried thus far and 327 have been reported missing. This is information that I got off their Twitter page. So if you want to check them out on Twitter and you'll get up-to-date information as to what's going on the ground. However, Zimbabwe Muhle, when something tragic like this happens, eneng labantu, a lot of people are devastated, a lot of people are affected and scarred mentally by what happens by a tropical cyclone. A lot of people have lost families, a lot of people have lost property, a lot of people have lost investments. But to help me tackle tonight's program, we have one of the doctors who launched a program that is targeted towards helping abantu ngale eManikaland. Welcome, joining me in program today, live via phone from in Zimbabwe, is Dr. Farzana Naim. She's a resident psychologist at Parinyatwa Hospital, and she's the one who's heading one of the programs that are looking towards helping abantu ngale eManikaland. Doc, welcome to our program tonight.
Thank you, Mike. Good evening, everyone.
So, Doc, tragic thing happened in eManikaland. Tropical cyclone Idai came and wiped out a lot of people, killed a lot, damaged a lot of property. However, fortunately, there's people like you who are there to help people with the aftermath of what's happening. My first question to you, I guess, is could you tell us more about your counseling program that you guys are looking to kick off in eManikaland?
Okay. Mike, we are doing a lot of awareness programs to Crisis Support Center, which is based at Parinyatwa Hospital, and next, and with collaboration with the Zimbabwe Psychological Association, we are having a group of volunteers. Mm-hmm. We have about 50 volunteers there in that group. Mm-hmm. Who are assisting us in different ways. Last week, we have access to Roman Catholic Church, where we went to see St. Charles Lavanga Secondary School boys. Mm-hmm. And we observed most of them was having acute stress disorder. Mm-hmm. We also did some screening and provide them some, you know, first aid, psychological first aid to all, you know, people, victims who were present there. Mm-hmm. So we are helping them from crisis support centers. Some of them are actually walking because that's a free and we offer services for free for everyone. Mm-hmm. So we have some who was affected. They also come in and we also send a team to the Roman Catholic Church. Mm-hmm. So and we have quite a number of people who was affected there and we provide them help.
Now, what have you, seeing as though you guys are on the ground, what is your assessment on things that are happening in eManikaland? What kind of impact have people faced?
Okay. Right now, we can't say it's a post-traumatic stress disorder because for that, the duration should be 3 months to 6 months. Mm-hmm. We can say basically there is a lot of emotional distress. Mm-hmm. Because of the trauma, even if some of them lost their family member or not. Mm-hmm. I will just give an example. Suppose with this cyclone, if nothing is affected, you did not lose any family member, but still when as a school children, what we observe, that when they will go back, they will not find everything same. Mm-hmm. So that is a big trauma. So we can't say we cannot diagnose at the moment. What we can see, most of the people are having lots of emotional distress, acute stress disorder. We are doing grief therapy, bereavement counseling to them. Mm-hmm. Some of them also have developed like flashbacks.
Mm-hmm. Now,
about, So it's very early to diagnose, mm-hmm. actually. but we can see a lot of stress-related issues.
Mm-hmm. Now, one of the schools that was mainly affected is St. Charles Luanga Secondary School.
Yes.
When our reporter reported, she mentioned that that is one of the places whereby you guys are looking to work from. Are you guys looking towards opening the program itself to all residents of Manicaland that were affected by Cyclone Idai, or is it specifically for people who are parents, teachers, and students who belong to the St. Charles Luanga family?
Actually, on Saturday, we have seen some students with the parents, even people who are working in crisis support centers. Some parents are coming with their kids, you know, for so it's not only for the students. The oversights are open for everyone, like even family member, any friend, anyone who is affected, they are welcome to come.
Yeah,
I'd like to mention, if someone wants like registration as a volunteer, they can contact ZPA, Zimbabwe Psychological Association, and we are actually have right now we have 50 volunteers who are working with us. But even if someone is willing, they can also join our team.
Now, Doc, tell me something. Is there a set duration as to how long these this program is going to run for?
Okay, it's very early to actually mention that. It all depends that how severely affected, you know, these traumas affect the victims. So, as I told you, it will be very early if I say that this is the diagnosis. But, of course, it's really affected different individuals differently. Some people, after stress, they can, you know, take longer to heal. And some, it's very easy for them to deal with their personal and emotional issues. So it's very, I will say we will continue it for 6 months or 1 year, because it all depends upon, you know, how the victims are reacting for the therapy. But what we did, we actually have three categories. Here we put acute, moderate, and chronic cases. So, of course, for acute, we might continue only 2-3 sessions, like after once, like 2 or 3 follow-up sessions. And if they are doing well with their life, we might not continue. But definitely for chronic cases, 6 months to 1 year, we need to have definitely follow-up with them.
Okay, well, Doc, I guess my last question to you is, when operating within Manicaland, are you able to walk us through the process as to, how, well, from starting base, you mentioned that you started seeing people on Saturday. How will it work through from here forth? How do people get a hold of you guys? And how is the process going to, a procedure going to work going forward?
Okay, through your platform, I would like to tell people they can observe, and anyone who thinks they need counseling, we are having a crisis support center, which is based at MX Psychiatric Unit. We do not charge anything. Our services are for free. All volunteers are also present there. I am leading this team. So anyone is, you know, free to come. And then we also have plans for near future to visit Chimanimani and Chipinge and Mutare affected areas and provide our services. But we are having some, you know, financial difficulties, lack of funding to send our volunteer team. But our volunteers are actually very much motivated to go there. So once it is sorted out, we will definitely send our teams also in that area. But right now we are working from Harare.
Okay. Well, Doc, thank you so much for joining us on our program today. We really, really appreciate it.
Okay, thank you very much. Thank you.
All right, Zulugandaba Lemzwile, Dr. Fazan Naim. Yena, she is the resident psychologist ngale eParinyatwa Hospital eHarare. Yena uDoc ngumunye ozabe, she's heading olunye uhlelo olulenjongo yokusiza abantu who have been affected by uCyclone Idai ngendlela ezishiyeneyo, ikakhulukazi, you know, nxa umuntu has gone through such a traumatic event, eningi labantu face so many challenges emotionally, mentally, ngenxa yokuthi eningi labantu have lost a lot of property, abanye sebelahlekelwe isihlobo, izinto ezishiyeneyo. So yena udoc bayasho ukuthi bona they're setting up a center ngale eManicaland lapho bazabe besiza abantu in Manicaland bebanikeza i-counseling. Ngiphinde ngambuza ngathi kuzathatha isikhathi esingakanani ukuthi umuntu feel like they're in a better position empilweni, or how long is this program going to last? Uphinde washo ukuthi hayi, ngombono wakhe ubona ngani njengoba kulama division ayi 3 in the program ushilo wathi abo acute ngezinto ezishiyeneyo. Uhlelo lolu should last between 6 months to 1 year. Lapho bazabe, and then from there they will measure ukuthi okay, lo muntu babona ngani, I they're now feeling okay or not. If you're not feeling okay, of course uzaqhubekela phambili ngohlelo. Zulukandaba lithini ngodouble khona egudwini +12026192077 number yathinayo kanamshila uthi fonera. Asambeni emakhasini ethu amathathu ku Studio 7 kulo Sipho Lunga uthi linjani ngapho. Usungani Chisina aruthi greetings. William Shabaya aruthi watching from Afghanistan. Leon Bosha aruthi greetings. Progress uthi greetings. Priscilla uthi hello, sawona Priscilla makadi yenu. Baba Junior uthi aid is being zanified putting lives, women and children at risk. Uchipo Magaya uthi hello, sawona Chipo makadi yenu. My Magaya esibusisiwe moyo saying greetings watching from Pretoria. So ngiyezwa njalo ukuthi my second guest who is a teacher at St. Charles Luanga Secondary School is on our show. Joining us live via telephone is Mr. Lennon Chizaza. Ba Chizaza, mapinda mchirongwa makadi yenu baba. Aiwa, trukufara. Asi chotanga chitine matambudziko kababa zvaka itika uko kuManicaland kwa muri. Zvinotyisa.
Aiwa, akaonekwa.
Sezvo muripo ipapo pa ground and you're based in Chimanimani, ndauti Chimanimani kuManicaland. Are you able to walk us through what happened musi wa 16 apo vanhu vakawanda vakamuka vachingo vachisangana nedutumbengwe?
Musi wa 16 watachala apendo kwaka naya takatanga ngonaya mvura yanga yakawanda masikati emusi Friday. Then around 7 intensity mvura yachibva yarabva yawanda zvokuti patakazosara kunorara kuti vana vakangoenda kunorara tasikaurara nokuti kwava kuchinaya. Then tese chibva tangoti okay fine, ngatingoenda kunorara since being inside was the probably the safest way. Saka tanorara then around 10, I think it was around 10:15 to 10:30. Though on my side ndopakauya achiti muzi achiti sei kudomitori vamwe vana vatrepwa mafomu 1. Then vana vatrepwa nini anga mapinda matombo miti zvakangowanda-wanda. Saka ndobva ndatotora one of these lights rinolasta for quite a long time kana kusina magetsi. Saka ndora yenyanya kuti uyai naro sei kuitira kuti tikwanise kuonana kuti tokwanisa kubvisana sei iko kudomitori kwacho. So I stayed the headmaster vatatobuda chese headmaster tichimhanyira kuenda kudomitori. Along the way vatatosangana na headmaster vari kuita kuti mhanyai nelight kuitira kuti tikwanise kudini kubatsirana. So as we rushed to the dormitory kusvika kudomitori vana vese vapanze and it was still raining. Ndo patakapinda mudomitori. Then this other side that I say in the Tapa Kangozara Mvura. The dormitory is divided by a wall. That wall makes a foot in my trunk in Pamsoro Zishom. So, but I got it to the other side, Raj. Nobody got on a good dormitory. It was almost like Ivore se Matombo, Mamma Macho, Matombacha, Bakupi, since Uncle Uru Sigu. I can go Zaram dormitory and vana vangu vakutozivana kuti izvo atrepwa ndiani on this end kwakuine hwana angatoshaya kudhara. Then inspection in yedomitory papaine hwana anga achiri mupenyu anga achidedzera kuti sei huye mutibatsire. Na paanga ari pacho paishedza kuti huye mutibatsire papaino mumwe ndo papaina ainzi Munashe Jena, takatozozidiscover later on kuti ndimunashe ndo paanga ari. So pandakasvika inini papa navamwe sei vanga vatovepo vakamira paanga ari paishedza kuti sei huye mundibatsire. But uyu ndidhonewa aide dzirozvanibatsiranzi Dhonewa Mashava ndiye anga akatsikirirwa nechi newo wo yacho it was like woi yange yapushwa ye dormitory yango simke baenda kunodi kuno mutikira yesa anga sachakwanisi kumuva kubva pangari papapo anga akatipa zvekuti paripkeji apa ndopanga akatsikirika then makumbo ake ese akavharwa nemadhaka newo then from waistline yake chest yese yanga yakavharwa nemadhaka saka pineka limited space kekuti maikwanisa kuti munongosenza kuti mukwanise kumubuditsa ipapo so we had limited resources also in terms of life saka toisimudza nei ndobva takatuma vamwe vana kuti mhanyai kuna vamwe maintenance officer vedu munopiwe sando nekana hacksaw because hacksaw taida kuti ticheke besi yebhedhi yanga iri pamusoro pake yanga yamutsikirira kuti yanga yazomutsikirira sei yanga iri pamusoro pake isina yomutsikirira but voko rwake ndoro rakapinda nibesi nake imomo so we wanted to free up simbi yebhesi kuti tikaicheka poita futi more space to work on tichiona kuti tingabvisa seiwo yacho iyoyo so tichibva tapiwa hakso sei vachibva vangu vari padhuze nezimwando vachibva vacheka vacheka ichibva yabva then we had a little bit of space to work on but then mwana anga akavharwa nemadhaka madhaka ainetsa pakuti kana achinge asvika panenge asvika even ndakatotsika mumadhaka imomomo aisvika mumabhumu ukakotsika kudai so mvura yaiyo inonge yatsika ichiita kuti udzike yaibva yaita kunge yadresa yosara rakaita se ivhu racho rakaita kunge raakutooma so ndo zvazvaitika anga ari iye that mass yeivhu yanga iri kumutsikira sokuti anga asingachakwanisi kudi kufema such that at times aitombodedzera kuti sei chimbondipai mvura
ndaachikumbira kuti ndombokubatai for 2 seconds nditore muteerere and then ndichadzoka nemopedza nyaya yacho handisi
it's okay
all right oh zvino kandaba liyamuzwa umnumzana uLennon Chizaza he is one of the teachers ngale St Charles Luanga Secondary School yachasisa everything that they had to go through lapho babe kijimile impilo yabo vele ngempela ukuthi bavuke ekuseni bavuswa ngama students abo bese umnumzana izinto azimanga kuhle hayi hothi ngithatha umlaleli ngathithole emthereri thinzi ukuthi iwo varoli tichi nenyaya yathi nayo mgango nasi mthereri mthereri ari parunhare ndiyani
uthepo ndlela
mbani okhulumayo
uthepo ndlela
yo ngicela uphinde mnumzana o nguthepo ndlovini unjani
uthepo ndlela thepo ndlela
o ndlela
yesibongisa kwendlela
oho mnumzana ndlela unjani
hayi ngaphila mkati njani khona ngapho e-America
hayi thina siphilile kodwa siyakhala izinto azimanga kuhle ngale manicalens
ya nathi sikhala labo sibili mina ngifona ngapha eBulawayo but ekusalayo sonke singamazimbabweni sithingana manje khona ngale kwabalahleleleyo labona labo balokubesa singaabani bawo siyathemba ukuthi hayi bazabathola bekangendlela
right bayasho phela ukuthi umuntu ngumuntu ngabantu so you grow as a community
ye la khonoko okusogasika sihambanise sekuzwayo esouth africa ngakuthi sebeqale kufuna ukuvuthi indaba zemisindo ngapha sithi hayi abazange ukuthi bephole mani bakithi singama-africans sonke
so awungitshele-ke mnumzana ndlela ukuthi wena ubona ngani uhulumende is doing everything in their power na ukusiza abantu abasemanikaland
hayi akahulumende lokhu asikubone ukuthi khona kwenzayo sibile kuqakathekileyo yes uyabe kwenza two amadonana avela ngaphandle because siyakwazile uhulumende ukuthi nawayezimisekuthekwenze lokhu na-ebusiness wamuva abantu from laphana abantu ayendayela elinjani ababona ukuthi asizezifinyelele khona izwini lesitebholeni but okusalayo sizwile futhi lamhlanje kuyizona abhengezwa khona kuradio zimbabwe zikhuluma ukuthi ukhona usobhuku sebandlile abantu ngalekuthi abantu be-m b c amelanga zephiwe izinto lazi kulalaba babeyakhe izindlu ezina zedaka amelanga zephiwe lito kumele liphiwe abantu abayakhe izindlu ezina ezesamende kuphela so kuyabe kuyizinto ezinjani njani ezabazenzayo so sidabayekele ukubandlula abantu khona ngaphenteezasuku zabo ibazinjeabantu abathebhekileyo ngale akungathethwani ukuthiwalungu wangasilungu wangathi akusize wonke umuntu owele ingozi leyo nothi ukuthi benze kanjani
andlela siyakuzwa amazwi okho okugcina mnumzana ngicela uwunikeze imuli ezilahlekelwe yisihlobo amazwi enduduzi
hayi kunaba abalahlekelwe izihlobo ngithi hayi uNkulunkulu uyayazi indlela athatha ngayo abantu ngeke siyidade na singathole ukuthi mhlawumbe ngenza kwakhe indlela athatha ngayo abantu but okusalayo sikhala labo ababekezele bonke nabangabonakalile bazabonakala bekele endlela ezi-right hhayi sikhala sindawonye sibabandeluli hhayi
ndlela siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelwa mnumzane
hhayi ngambonge kakhulu ngokumfonela
Zimbabwe muhle nangu Tsepo Ndlela uyasho ukuthi hayi sikhala ndawonye lana abantu abasemane calendar andisukutshema pamwe chete sezizwaro zeZimbabwe ndirikunzwa zvekare kuti tine umwe mutereri silo munyu mulaleli we have another call ecincweni Zimbabwe is holding and standing together on this one ari pari nari ndiani apo
Moses Masabana
Moses ani
Masabana
va Masabana zviri kufamba here mukoma
zvibo
muri kupi kwacho kwamuriwo
ndii kumanikalende ndo
aha muri kumanikalende ndimi kamuri panyayana tiudzei kwaka kuti chii chiri kutambika zvinhu zviri kufamba zvakadiko kumanikalende kwamuriwo
zvinhu zvida zviri kufamba zvakanaka zviri speciari panhingi pakugoverwana pazvichigoverwa zvakanaka zviri kupindwa pati mukati
Saka hamusi kuwana chikafu?
Hatisi kuchiwana zvinenge zvotarisana kuti ndinganokodzera uyo akodzera.
Asi nezuro wani takanzwawo MP achipinda kuchirongwa achiti hanzi zvinhu zvakagadziriswa hanzi nyaya yezvechokwadi yepoliticization yechikafu yakatanga asi after vairaisa nyaya yacho kunopana pastudio 7 nemaondero avo hurumende yakateerera zvinhu zvakuda kuchinja.
Ya zviri kuti dzimwe area zviri kufamba zvakanaka dzimwe area havanoita uri
asi kwamuri hachikafu hasisati hatanga kusvika
petini hatina zvatakataura takatobvako nezuro totoona mazita akutotekwa tekwa zvekuyerisana mazita zvaya saka utozomboona kuti chakamira sei chakadikwa
saka mukoma chindiudzaiwo kuti besides kupiwawo mvura nechikafu chii chimwe chiri kudikana kwamuriko
hakunoku zvingatodiwa kuno kwedu kuchipinge kunoko kwaitode kutobatsirwa zvakaita soto chikafu because mvura yakauya kunoko yakaparadza chibage nekungoparadza dzinga hakuna muvanhu vakafa zvako kuarea yedu kunoku but chikafu tedine dzakaparara
at least hakuna munhu akara
aiwa
tinotenda zvikuru vamoses nekupinda muchirongwa nangu Moses Zimbabwe muhle uyasho ukuthi yena ukhona in the center of it all emanikalele ukuthi hayi lokhu uyazi kule nto ephume esanuphuma ukuthi i-aid ephumayo that people are giving is being politicized uyasho ukuthi hayi ngombono wakhe lokho kukhanya ngani kuliqiniso ngenxa yokuthi ukudla akukafiki kibo kodwa laba abasekela ibandlela ibusayo ibandlela ezanu p f wonke umuntu uthi nxa uyadla uyamangala ukuthi kanti how is this happening hayi regai tidzokere kuna vachizaza muchiripo here parunare apo vachizaza muripo here parunare andisi kuziva hangu kuti is my first guest still on the line
Hello, I'm still on the line.
Aha, vachizaza, thank you so much. Chiendere mberi yenyu baba nenyaya yenyu yamachitsitsana angurira kuti zvinhu zvakafamba zvakadi.
Yeah, so ndachiti it was when we discovered mwana akatsikirwa newo that's when we looked for a hammer. Then a hammer ichinge yazouya vatatanga kumbotema-tema tichifunga kuti maybe tikatemawo iyeye. Tikakwanisa kuti timbobvise imwe masi yacho ipawo iyeyo inokwanisa kudi kumuvha po zvanga ikatsikirira chi like pa waistline pakapa so pakutema toona kuti zviri kuramba then potombouyawo mamwe mabig boys mafom fours voomboedza kudakubatsira kuipusha zva zvichiramba so mabig boys vana romeo vana shingi vese they came but nemateachers mamwewo anga ari on attachment so it was almost like everyone anga akungoti let's work on this kuti zviite sei akwanise kubuda so it was after nearly 1.5 or if not 2 hours patakazokwanisa kunge takwanisa kutema nearly half of the wall then having to use mabig boys acho ese kuti vamove woye kango move a little bit chete anokwanisa kuita free up makumbo ake angakatsikirwa neparty yose yake so takazokwanisa kuti tatema woye yake tibva takwanisa kudii kumubuditsa bva tatomisa pamusoro then we also had to identify kuti imwe bodi yanga iri padhuze naye ndiani nemun'anga mumwe wacho angakaita zvekutenga musoro newindow rakaita zvekurohwa nedombo bharango nomurova straight ranitema musoro zvekuti aitoona kuti anga angangotongofira on the spot papasina kana anything chete aikwanisa kuita so tangokwanisa kumubvisa panga akatsikirwa bhatamisa futi pachi pamusoro ipapo then mumwe wacho anga ari padhuze nadaniel watakakwanisa kusevha tazongoti ngatimirire kuite light tizokwanisa kudii kumubvisa so takazongonoti vana vese bosi hatisi kuziva manheru kwakusingaoneki kwezeki ichi chaitika so tatoda kumira kuti kutochene kuti tione kuti chii chaitika so vatati vana vese tichimbobudai madomitories tombonorara kumaclasses saka tatoti mafomu ani ese matranga avo mabhedha avo ese sinzanga adistroya mudomitori mavo vatango tingachisheya chichendai munosheya nemafomu 2, 3, and 4 saka pawakanosheya kwakurara kwauzomuka makuseni that's when we discovered kuti pange paitika yakaita landslide yakanodonhera pamusoro pedining ndayapwanya dining rese ndayamuvha nezvo yacho yese chinobora padomitory ndo yakapinda kuti tizosangana nezvatakasangana nazvo usiku yemusi wefriday uyo.
Wow, saka chinudzaiwo tanzwa Dr. Fazana Naim vachiti aiwa vakatarisira kubatsirai imi sezvo just based on what you described right now it's very gruesome, it's very scary. I can only imagine what a form 1 form 2 has to go through to process everything that they've experienced and everything they've seen. Vamwe, like you said, vakaona shamwari dzavo dzichishaya based on the incident. Muri kugamuchira here chirongwa chavo ichi whereby they're saying vada kuya kuchikoro kwenyu vopa free counseling kwamuri imi mateachers kune vabereki uyezve mastudents enyu?
Program yekuti munhu yese anga achibatsirwa I think it would be very beneficial to everyone, especially vana vakaita go through that experience, especially having to spend the Saturday futi vari pachikoro without having received any help, then part of Sunday until 4 o'clock when we told kuti chendai munofamba netsoka muende munozobatsirwa kuti paskyline. Unfortunately they didn't receive the help, but azongorara futi mugomo imomo tozobuda muse mande. So those days ese tumeranda ichiwedzera and even also to the other teachers there were points like when we said ngatirambe timira help amwa kuti aiwa vangatiti zvitsvagirei our own source of help, saka we would find kuti those disagreements in terms of like what to do next tisati tawana help yanga yapatopfuma yanga yaexperienza munhu ari kuti ari kuchikoro. So I would actually feel kuti any at this moment any help inokwanisa kubetsera vana mateachers and everyone who was within the school premises I think would be required and is also beneficial to everyone.
Pane umwe muteereri ndiri kutoverenga mamesaji edu paFacebook page apa paVOA Studio 7 vaechizaza ari kuti kwamuri hanzi zita rakanonzi Sibosisiwe Moyo ari kuti I can't hold my tears, hanzi I salute the teachers and the students. My second view I think is that it's a national disaster, hanzi munhu wese, everyone must help those affected. Hazvina basa kuti uri webato ripi, MDC Zanu kana kuti chii, hanzi hazvibatsire. Hanzi zviri kuitika izvi, hanzi nechidhereva ati loku kubuhlungu, zvinorwadza zvikuru. Hanzi aiwa, tofanira kubatana nenguva dzino idzi. Munoti chii nemazwi aya amuzvare moyo?
Nungu achi mpango yakadaro anungu achichema neni ende anenge akatarisirawo kuti munhu yese anga achikwanisa kuwana hope, nekuti nguva yacho yanga iri nguva yanga yakaoma. Hope yakanyanya kutongoda after that experience was kuti vana vese dai vakakwanisa kuwana hope iyoyo, nekuti vamwe inenge yanga yekuti sei munhu anichagoni kudzokera kuchikoro ikoko, especially pakadonha gomo racho pakatosara mamwe matombo akahinya ekuti at any time nedzizoita mhepo yakawandisa kana rukukanaya rikatsvedza rinodonha futi ndichidzokera kunopedzisa kana mumabhildingi mamwe acho asara akatyamira. So Europe is needed. Nekuti what is already on the ground is it is fear in Munerana. And also maybe when that Europe comes and you know they change the way the school was before, you change the foot even in some aspects of the building. Mana achaiti kuti kuzvikaka ngazvokwanisa kudzoka achaone that previous picture and that part of the mountain yacho pakacherwa pacho pachidzika kuenda kuchikoro paripo futi I think zvinogona kubatsira futi.
Alright, regai ndikubatsei paromo vachizaza tiri kudzoka kwamuri in 2 seconds andi regai nditore umwe mutereri.
Yes.
Ngiyezwa njalo kuti silomunye umlaleli ecingweni thina umwe mthereri. We have another caller. Uhlelo The Connection lilami uMikeove lamhlanje we're talking about tropical cyclone Idai. Ari parunari apo ndiani? Ngibani okhona ecingweni? Hello?
Hello? Mike Marange.
Oh, vaMarange makadi henyu? Kumpumalanga uko. Saka mukoma nyaya irimo dutu mpengo iri rakasvika rikaita madiro aGeorgina kumanyika lenduko rikakanganisa upenyu hwevanhu vakawanda. Hanzi hurumende iri kuti kwafa vanhu 172, hanzi 99 havasi vakavigwa, and then kune vanhu 327 apa vanhu havasi kuziva kuti vachiri vapenyu here havasi vapenyu here. Ndeipi imi munoti chiine mazuva?
Indai ndangotaura panyaya ndiri kunzwa apo kuti ezamupepo wakutanga manyikita maziso pakupa vanhu vakawirwa nedambudziko vakutanga kusarura manje kuti ndevebatoriti vanhu vese vakawirwa nedambudziko havanofanira kungobatsirwa sevanhu vakawirwa nedambudziko kwete kuti ivo vakutanga kutarisa kuti ndevebatoriti ndevebatoriti.
Murukuto wira na mzare msibusisi wa moyo ya rukuto ayo. Endra iberi?
Sema na awo wari waka waka wira nidamu siko wakarasa wakarasi wane amaka awo wepe. Nwa kwa mato kuhinyara sikino marwano sasa wane isa.
Alright, vaMarange, mafoni yenyu inenge yakunetsai asi takunzwa zvakanaka. Mapinda muchirongwa, tinotenda zvikuru nemazwi enyu. Zuruka ndaba longo munomzana uMarange. Yena uti ngena uhlelo wathi hayi ngifuna ukuthinta le ndaba eyokuthi abantu anawo politicizing ukudla ngale manicaland ukuthi nxa ungumuntu wezanu PF uthola ithuba lokuhlafuna, but if you support anyone else ukudla dololo, hayi uthi that is a no, should stop happening immediately. Uphinde wathi hayi njengezizanane zeZimbabwe, the saying goes on, umuntu ngumuntu ngabantu, kuthiwa hayi let's unite together and help each other njengezizanane zeZimbabwe. Whilst on the same topic, Zimbabwe Muhle, about uniting njengezizalwane zeZimbabwe, I just wanted to mention ukuthi yona iGoFundMe eyaqalwa ngumnumzana uFreeman Chari lapha eMelika has hit over $80,000. Ziyawa. Nangu Freeman Chari, shout out to Zimbabweans abaphile emazweni ikakhulukazi laba who have donated to this $80,000. We look forward to seeing ukuthi izasiza abantu kanjani ngale eManicaland. Asi ngathi zokurei kuna teacher kuna mfundisi vachizaza. Vachizaza mchiripo eripari naye. Vachi zaza.
Hello, ndichiripo.
Oho, right, good. Saka tachitaura nenyaya yecounseling. You know, zvinotyisa zvakaitika uko, and you mentioned kuti, you know, you're excited by the program itself. However, do you not find it scary that a lot of you, you yourself included, have to go back to the scene whereby you experience this traumatic event? Some of them have to go back to study there. Is that not scary?
Yeah, it is. Actually, I was at school today. I had to collect some items. But at the same time, it was also an opportunity to go there now, not as a victim as it was when I was there when this happened. But now, on another side of being a survivor and seeing the extent to which the damage did go. So, yeah, even if I was there, you could actually... What is the scariest part now is those rocks which are still hanging on the mountain and which at any time can actually fall. Otherwise, looking ahead, if all the counseling takes place, if there's an effort to rebuild the school, to change some structures within the school, I don't think it will remain that scariest place, but rather it will be a good environment to work within, and at the same time look forward to helping our students even further. I think St. Charles, as it is, what gives us hope as teachers, what makes us want to go back is our history. Our history, we have been a school, a very small school, and as a small school, the students that we have taken from to start Form 1 up to Form 4 are not probably the brightest of students as taken by other schools. Mm-hmm. What we have actually done is we were taking students with double-digit units at grade 7 and trying to change them. And at the same time, it is our spiritual education, being a Roman Catholic school, that has actually helped us to build a student who will be accepted in society, a student who also has a good academic pass rate. So that alone is a history and a heritage that I feel must be preserved, but it can only be preserved when the teachers, the best minds who have been there to help these students would remain at the school.
All right. The guy in Dukubate Mromo, one more time, Vachizaza, Litoro Mwomtereri, and then I'll come back to you on this.
Okay.
Yes, Oxilom Laleli Tingweni, go to Ungale, Gwele Botswana, Tumelang, Tumelang, Papa, okay?
Botswana.
Kemango, Otenko, Foning. Victor, okay, Putwaka.
Kitengo, Botswana.
Victor, what was this in Debele, Maro, Batawaka Shon?
Batawaka Shon.
All right, Victor, Magadi, you come to Kubotswana.
Botswana kuri nani.
Nyaya iri mugango mainzwa kuti mupengo iri rakasvika rikanoita madirwa Georgina uku kuManicaland rikakanganisa upenyu hwevanhu vakawanda. Hurumende iri kuti kwashaya vanhu 172, hanzi so far kune 99 vakavigwa, asi 327 vari missing. Havana havasi kuziva kuti vari kupi. Imunotii nazvo izvozvo?
Zvakaoma. Chokutanga tinokutenda imi munotipa zvetinoita zvechokwadi. Ndo chakanyanya kukosha zvikuru sasa. Nhau dzechokwadi. Zvinorwadza, tiri kuchema navo chaizvo. Nokuti kune dzimwe hama dzedu dzitorikowo dzakaparara. Saka tati tichikumbira kuti panyaya dzerubatsiro, shuwa tinochema vanhu kuZimbabwe kuti ngatizame nepatinogona napo kuti kana chiri pakava nenyore kupe kuti pane zvinoda kuitika, kutongozvibvisa pachavo, nokuti hurumende yedu chaichai haina power, haina kana simba, haina kana heopi, haina rubatsiro kutaura chokwadi. Yati kuvadza kubvita taneta nehurumende yedu. Saka izvozvo tachikumbira kuti pane une ainacho ari kubatsira hama dzedu dzakawirwa nedutu mupengo iri, tatichikumbira kuti tapindire mapasta, vafundisi vedzikereke vechechi pamarenyaya dzerubatiro rwechikafu nehembe, kuti vapindire vanyatso kuona kuti ani nani wagona kuchiwana nokuti hurumende yedu chaichayoka iye zvine zvipakutotaurwa kupinda mapati pangapinda pati pamunhu washaigirwa panopinda pati yerudzi vakomana pakaoma taikumbira kuti pati imbosuduka mbichana papinde vanhu vechechi vechechi shuwa chuwa ende vechechi vacho dai pakuru kufunga kwangu ini paipinda vanhu vechechi vamwari vane zvinhu zvavo vasina ruoko rwokuti hanasi hembe yangu ipfupi saka yatorebera pano pakaoma wokumana vechechi shuwa taikumbira kuti vapinde vagone kubatsira vanhu vavagone kuwanisa chikafu vagone kuwanisa zvese zvinogona kunge zvichiwanika nokuti hurumende yedu ndeyekunye bhajeti pakunotaura fiwo iriko hakuna nefiwo iriko saka ipapapo tinotenda nezvamunotiitira zvokuti vakomana pakaoma apa ngatipinze chechi mberi ngatisatombopinza kana munhu umwe wepati mberi
koma NGO hamusikuda kuti vapindawo futi pachirongo
kana vakapinda zvavo vane nokuti chezvinoita kuti takutonza kuti nezvipolitics ndeyakuti yakutosenza kurati havachitori vatonyimwa simba vatobviswa papavo
Alright, thank you so much. Nekupinda muchirongwa tiyalebuka ntate. Thank you so much, Nyabonga.
Even nani Nyabonga kakuru. Tinotenda zvikuru sana kuti hapana zvinhu zvatinganzwa kana mukasaititaurira. Nokuti chirongwa ichi takachiteerera kare. Tatova nemakore chaiwa ikona kutamba. Tichiteerera takavanda.
Aiwa, tinotenda zvikuru nekutitsigira vazira.
Tangi tiyalebuka kaka.
Zvuruka dava nanguzita uyashutsa hayi ngombono wake it's time ukuthi ichurch lie ingenele kuthiwa ama NGO njalo abantu who belong to different political parties cha don't handle e8 ebuyayo kuthiwa let's give it to the churches let the churches be the ones responsible for distributing uphinde wathi I Zimbabwe omuhle I'm pleading please if you can help hi use everything you can to help Hai, liti nga loko kona, asa mbene makasini etu ama tatu kuvi o endebele ngubona uguti gulo sipo lunga uti linjani ngapo, sipo se apila tina, wenu njani, umsunduzo uti watching from Jersey or Artambo Airport, where kai ndovu, where are you going, we happy. Na ngumta uchivale, uti hello, njani chivale, na ngutabani ngwenye, uti volume low, hai, mletemba uti sebe gulu misile, let me know if the volume is still a problem. It's like watching a movie. If you heard its description, egam numzana ulenon ay is into as manga gushengale manikaland. Gatwane to an arm to chico pa VOA Studio 7. Gukasle to ele VOA Studio 7. Kem kunja uti. Vazisa sadly, this is the first time that ZANU PF seizes the opportunity and offer them. Everything is about gaining mileage and campaigning even in the citizens' misery. Uzivana imafunga uti hello, watching Nice Studio 7, nice to be here, nice to be truthful. Zivana itinotenda shukuru nukupinda mchuro wangwa, nige ngaba lumla izi loga sifusisiwe, but we'll read it one more time. Uti, I count all my tears, I salute the teachers and the students. My second view, I think that this is a national disaster. Everyone must get help. All those who are affected, uguti owe MTC or ZANU PF, ngege gusize. Uti, gubutlungu, it's very sad how those who have power treat people. God is watching them from a distance. Ufate Katla uti politicization of food is immoral. Why is ZANU PF doing this? Ukacheni uti hello guide Ndlovu Kacheni watching from Zimbabwe. Bulawayo gontu tuzatunga. Welcome. Thank you so much. Ungena kuhlelo wonke umuntu ongenileyo. Please keep fakana ama likes, keep writing your comments. Fakana ama nombolo ukuze sithinte lingenelane kuhlelo. Njalo lingakhohlwa phela to press the share button. Right. Wothi ngibuyele ku guest wami umnumzana uLennon Chizaza. Ba Chizaza mchiripo here parinare. Mkoma Lennon mchiripo here parinare apo.
Mchiripo hello.
Aha. Ai vanhu varikuchema nemi varikuchema pamwe chete nemi varikuti aiwa. God be with you all. Muri kufara nazvo izvozvo.
Ya tinongofadza ndeve kuti munhu wese panguva yakadai so ari kubatsirana nesu nemagariro takaita kuchimanimani nekufamba kwatakaita nevana zvinopa simba kuti urambe uchitarisira mune ramangwana nekuti kana pachinge pazoitikawo zvimwe zvakadaro unozova ushungudze kuda kubatsirawo vamwe vanenge vakasangana nenjodzi.
Ivo vana, how are they reacting to everything that's happening? I mean, this is all happened so quickly in such a short space. I can only imagine being, what, 13, 14, 15, having to experience such a traumatic event. I can only imagine how there's a lack of words to explain what would go through my head. Vana Awa, how are they reacting to everything?
Actually, what happened is we then did a follow-up after Tavaende Sakumba on a Wednesday. Then last Saturday, we are Pure. Takazoita handling ya takaita, I'm sure you could have watched it. It was a Facebook Live Nana Community Radio. It was a good experience. Kune isoso ma teacher, then kuno vana ni maperezo wakakwanza kuhuya. Nikutio, takwanisa woko wabatira mune zakawanda in terms of like, fungwa kana kufunga ndokwa kune unotwa kwanyanya sai nekende kuti tatango kuridzirana kuti ma accidents anowanikwa and it was a natural disaster isina kunzi yakonzerwa nanhingi unokwanisa kunongedzera ruoko kuti wewe ndiwakonzeresa zvakati and also the extent of the disaster yakanoreva vanhu vakawanda kuma areas anakopa munanangangu saka takuzovaonesa kuti ndozvakaitika and also pane mamwewo maagende kuti like nekuti kuchikoro kwanzi kwaitika njodzi yakadaro taida kungozoenza fane kuti kunoitika maagende akawandisa unogona kuti nhasi manzi wati kwaitika a bus accident but vanhu vanoregedza here kukwira bhazi vachienda kwanofanira kunge vachienda kana kuti zvino vachisu chikoro chedu chatanga kuwirwa nenjodzi tinotombonzwa mamwe maschools kunzowarairwa nenjodzi if I remember very well kunana Regina Cheli so all these examples were being given such that zvanga zvakukwanisa kuvaonesawo vana nekuvasimbisawo kwamafungiro awo ivo even majority vanga kutoti ah dei zvaikwanisika tachingoti pachikoro pangogadzirwe zvizvi zvamurotasa kuti zvigadzirwe zvese vachitaurawo kana zvinge zvagadzirwa thenoita sei vanokwanisa kudzoka kuchikoro ndo maonero endakazviita saka vana vari kusimbisana vari pachavo vega plus wo takazokumbirawo help yemacounsellors anga aripo from Childline and also psychologist from Annex vese on the ground vachibatsira vana vakakwanisa kuattenda that counseling session musi wesaturday.
All right, my last question to you nokuti nguva dzatodyanana taakutosvika kumagume echirongwa is what's the way forward with regards to these children's education?
I think the way forward, given the extent of the damage yakaitika kuchikoro and also probably my roads that are inaccessible, I think the way forward could be in the event yekuti kunenge kwatadza kuvhurwa. I think panonga pakutongogarwa mameetings of which I understand kuti patombogarwa mamwe mameetings to try and see kuti vana kana kuri kuchikoro kwatadza kuvhurwa the boarding facility maday scholars angakwanisa kuuyawo here then voona kuti vamwe vana vanokwanisa kuvaisa macatholic schools api anokwanisa kuvatora kuti vachiziva kuti ndo vana vakabva kuSt. Charles kuchikoro kwavo ndo dambudziko ravasangana navo but at the same time St. Charles inosevha a big community yemutia area even mamwe vana vanobva kuna Nachimanimani it won't be good kuti zvinzi chikoro chavharwa so vana vanoshaya kuenda kunodzidza I would have preferred the scenario whereby panoitwawo that kind of support to the school madonations evarongoitwawo nevamwe zvaitwawo futi pachikoro po tikatarisa zvanhasi kuti munhu avana chikafu avana hembe ko ramangwana remwana anogara miere yemomomo akuda kuenda because if you notice madistance anotravelwa nevana mumakomo and munorwadza apa ndopadhuze hazvizobude zvakanaka in terms of like a better and effective education kuvana so prevent scenario whereby the school vanhu vanokwanisa kuibatsirawo kuti iite look into the future irambe ichioparata zvii zviri kudiwa pachikoro kuvaka that dormitory rakapwanywa iroro kuvaka dining kuda kugadzirwa futi water reticulation system because mazities izvozvizvi pandasvika paground nas ndaona kuti pachikoro hapana mvura zvinogafambatsira chikoro chiende kumberi
nguva ndiyo yadyanana zvandichaita ndichakufonerai and then toendera mberi nehukuru kuiri so that vanoteerera paradio will get an opportunity to hear more and this.
Thank you very much.
Thank you so much. Nangu Lennon Chizaza, he's one of the teachers at one of the affected schools. Kodwa ndiri kunzwa kuti tine muteereri, our last call of the program. Ari parunhare ndiani Mapinda Muchirongwa, uhlelo The Connection, ndinamiwo Mike Hove.
Makadiko va Mike Hove.
Ndiri kufara. Ari parunhare apo ndiani?
Ndidoera.
Vadoera, muri kupi kwacho? Muri kufonera muri kupi?
Kumanika rendi kwa Mtsasa.
Aha, aha. Saka ndimi kamakato kanganiswa upenyu na cyclone Idayo.
Ah, kwedu hedu haina kusika asi tine kushushikana nezvakaitwa nehurumende. Tekutanga hurumende yakaendesa manpower shoma kuchimani mani nechipinge. Vaifana kuendesa masoja akawanda nemapurisa kuti vakurumidze kubatsira vanhu vakasangana nedambudziko. Heni chechipiri kubva musi waitika taona idzodzo. National Broadcasting Station ZBC. They behaved as if it was business as usual. Waifana onga wakenda pa forefront yekureza awareness kuti kune zvinhu zvaitika kuchibani mani. And they continued in a normal program awo ezvinonzi munyika hamuna zvaitika. Ndo mashoko angu chete iwaya.
Asi ne muchiripo here parinari apo?
Ndiripo.
Muri kufara here sezvo zvizvara zveZimbabwe zvinogara mumanyika akasiyana siyana vanhu vakawanda vari kutumira mari, vamwe vari kutumira nhumbi, vamwe vari kutumira chikafu, vari kuSouth Africa vari kutumira chikafu, nhumbi uye zvemvura, vari kuno kuAmerica vakatoreiza mari inodarika $80,000 aya mayusa aya kwete maRTGS. Muri kufara here nematemps ezvizvara zveZimbabwe kubatsira vanhu vari kumanika lendo vakarohwa nacyclone Idai?
Ya, izvozvo tiri kufara chaizvo kuti vari kubatsira vanhu vari kumusha. Any we expect government to do more than that. Hurumende inofanira kuita zvakapfuura izvozvo zvekuitwa nemadiasporia.
Alright, vadovera nguva ndiyo yadyanana. Thank you so much nekupinda muchirongwa baba. Na angudowera, he's in Manikaland, goto ute, mina ngtintuanga, iskati tu Zimbabwe muhle, goto, as usual, before we wrap up, mina ngezitandi ngoma za mi. Namhlanje njengoba we're all talking about tropical cyclone Idai, ngile ngoma that I'm looking to play for you all. As we head off to the end of the program, I'd like to end our program with some music. So, Lamsanje Wuchelo, I give the platform to a young Zimbabwean artist. His name is Gift Mahlupeko. Yenu Gift, he sang a song titled Cyclone Idai. Anzwa Paradza Mushawedu. Producer, Bashaya Ngalengoma, Azish.
Jehovah Marika Padara, Yangwe Chipinge no Chema, Jehovah Marika Padara, Pakaoya Duturina Hura, Yoku Paraza Mishayedu, Pakaoya Duturina Hura, Yoku Paraza Zipubo, Yokuya Dutura Ishkisa, Yoku Paraza Hamazedu, Hamazaka Parara Varumewe, Panuku Parara Temusa. Zvinhu zvakapera varumewe semazuva ano mari pindirai pakadai ishe pindiraivo pakadai madzibaya pamhoyo nefumo rinorwadza amatabaiwa pamhoyo nefumo rinorwadza asi atirasa tariro atirasa tariro.
Nangu Gift Mahlupeko hanzi Cyclone Idai waparadza musha wedu. Zimbabwe muhle tasvika kumagumo echirongwa. Aiwa, mapinda, ngatiende kune mapeji edu tione kuti muri kuti chii. Ndiverengawo macomments ndisati ndatsimuka panapa. Kemu kundari kuti our situation is very abnormal. Izvozvi they're busy stealing whatever is left from the government coffers. Whilst attention is focused on the disaster, these people are shameless. Apa ndiri kuonawo ari kutaura nezvehurumende. Apa Faith Katlaruti, in a normal country, this would backfire, but they're taking advantage of Zimbabwe's naivety, who do not see this as a national disaster which is affecting people. Vana vasikufara zvichuko adi. Kem Kundlava ati vazita, sadly, this is the time that ZANU-PF seizes the opportunity, and for them, everything is about gaining mileage, campaigning, even in the citizens' expense. Kwanelo kwalamhla, uhlelo The Connection, lilami uMike Hobe, asixoxeni ngikhona kuTwitter, njalo kuInstagram, at BigMike3. Thank you so much, waphinda mchirongwa, anokuoneka ine mfaro. Ndine wenyu Mike Hobe, let's meet, same time, same place, next week.